neraka nakamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri chivabvu 31/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti. Yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Haikoti yati zviri kuitwa naminista July Moyo. Hutsinye vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo kushungurudza mweya wameya weHarare, mweya wevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati meya weHarare vaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzokere pabasa. Dhora remunyika roramba richishaya simba pamusika weRBZ sezvo nhasi rave kutengeswa nemari inodarika mazana matatu padhora rekuAmerica.
Kupatara chekuchambuta kuti tinokumbira kuti chivakwe nekukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu patichatsvaga matransporti maambulensi haawanikwi nekukurumidza
madzimai erudzi rwechichangani kuchambuta mudunhu rechiredzi ari kuchema-chema kuti anofamba nzendo refu kunotsvaga zvinosvika makiromita makumi matanhatu kuenda kuchipatara kunosununguka Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati meya weHarare vaJacob Mafume vakambomiswa basa kanokwana kana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vadzokere pabasa. VaMafume vange vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori. Hatina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vadaira nharembozha yavo vati vange vakabatikana. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMafume.
Haikoti yati zviri kuitwa naminista July Moyo. Hutsinye, hunhumbira tsime, vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo kushungurudza mweya wameya weHarare, mweya wevanhu. Haikoti yati zvavari kuita hazvizi pamutemo. Vari kugeta nje kita ofisi yekutamba nayo vachingonyora muhadhi pano nepapo yokudzinga mutungamiri wevanhu muguta reHarare. Saka takaendisa kumatare kuti varambidzwe kuita zvavari kuita izvi nekuti nyika haisi yavo, nyika ndeyedu, guta rizvi ravo, guta nderedu. Haikoti yabvumirana nesu ikati haisati yamboona kuchikona mutemo kwakadai kuri kuitwa navaJulaimo.
Zvaakureva chii izvi kukanzuro yeHarare nemhuri yeZimbabwe?
Zvinoreva kuti kanzuro yeHarare yadzoserwa mumaoko evanhu. Vanhu vakadzosera matriple C councillors anotungamirwa navaChamisa, yadzoserwa meya Jacob Mafumi anoteverera vaNelson Chamisa. Saka guta reHarare rava mumaoko evanhu. Taakuita zvido zvevanhu. Tinenge tiri muofisi, ndagara ndiri muofisi. Ndiri muofisi ndichifambisa chinyangwa chekuti tidzivirire kuba ubhororo umbavha huri kuitwa nehurumende vachishandisa bhiro senguva yerodzi kutora zvinhu zvevanhu zvakatengwa kudhara zvakaita sepomona nezvimwe zvakadaro daro.
Zvikurukuru zvamungati ndo zvamaakunangana nazvo ndezvipi?
Zvimwe zvatiri kutanga kuita kudzivirira utsotsi hunhumbira tsime huri kuitwa panyaya yepomona nezvimwe zvizhinji zvanga zvichiitika muguta reHarare. Tiri kutanga tichiongorora, tichipenengura, tichitarisa kuti kutyora mutemo uku kuda kundidzinga kunoitwa naminista zvichene here kana kuti pane zvavanenge vachitsvaga, nokuti achisionekwe mudzi webhesi kuti munhu anodzingwa rufo pasina kana kutongwa pasina kana chinoitwa. Saka toda kuona kuti vanga vachidzingirei mutungamiri wevanhu, vanga vachidzingirei mutungamiri weguta, nekuti ari kutevedzera vision inodiwa naNelson Chamisa.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanga vari parunhare kuHarare. Masangano evashandi ari kukurudzira kuti ofisi inoona nezvemafambisiro emari dzehurumende kana kuti Auditor General kana kuti dare reparamende riferefete mashandiro eNational Social Security Authority. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti havasi kufara nemashandiro esangano iri, zvinonzi nevashandi vagara vachitaura. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakanyora mbepanhau resandemeo kuti vanga vasiri kufara nezviri kuitika kukambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA. Izvi zvabva zvapa kuti gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vabva vati bhodhi reNASA ritange kuongorora nyaya iyi. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti
takati bhodhi riongorore nyaya dzacho idzodzo dziri kubva musocial media, risasiye chinhu panyaya yacho, kuitira kuti tizive kuti pane mhosva iri kuparwa here, kana kuti pane vasiri kufambisa basa zvakanaka here. Kana tichinge tave neinformation iyoyo, ndo yatichashandisa kuona kuti todi pazviri. Saka bhodhi racho ndiro riri kuita mainvestigations yayo. Ndinovimba kuti vachatipa information yakazara.
Ko, pane vamwe vari kuti bhodhi reNASA harikwanise kuongorora nyaya iyi sezvo riri kupomerwawo mhosva dzeuori. Tabvunza vaMavhima.
Nyaya iyoyo haisi nyaya ndinogona kutaura nezvayo ipo zvino. Vanoongorora vasiri vemuorganization imomo vanofanira kuti vaite basa ravo kana vazopedza zvinogona kuzotaurwa kunzi zvakamira zvakadii. Asi bhodhi rinogona kudaidza zvakare maauditors kuti azouya achitarisa, ndokunge ivo vebhodhi vaona kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka. Vamwe vamaa kutaura nezvavavo vanhu vanogona kungouya voita basa ravo muchinyararii.
Asi vachipawo pfungwa dzavo, munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vati havatenderane nezviri kuitwa navaMavhima.
Hazvisati zvajeka kuti vari kureva chii, sezvo nyaya yeNASA ine nguva nenguva ichingotaurwa nemaboka akafanana nevashandi. Takambotandanisirwa miriri kubhodhi ari mutungamiri weZCT nguva yapfuura. Tichiedza kureiza maissues kuti mapolicies, mainvestment policies ari kuitika haisiriwo. Tiri kuona NASA ichiinvesta pane zvinhu zvisingavatsiri vashandi.
Mashoko aya atsinirwawo nevaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa.
Hapana chinoongororwa nehurumende kuNASA. Hurumende ndiyo dambudziko rekuNASA hombe. Masimba anopiwa minister welabor akanyanyisa, takagara kare tichizvitaura.
Munyori mukuru wesangano reAssociation of National Social Security Retirees Trust vaGideon Shoko vativo zviri kuitwa nehurumende idambe.
So zvinodiwa ndezvekususpenda board, ndezvekususpenda management, vopinza auditor general odhira nebasa. Apa havari kuita chikukubata vacha ipropaganda yekuti bata kumeso nemhosva yekuti they are also involved in taking that money. That is my comment on that issue yeNASA.
Vashandi vave nenguva yakareba vachichema-chema kuti havasi kufara nemafambisirwo ari kuitwa zvinhu kuNASA, vachiti kambani iri kuita mari yakawanda asi ivo vari kupiwa mari shoma-shoma zvekuti vazhinji vavo vanenge vabhadhara mari kuti vazopiwa kana vaenda pamudyandigere vari kunonga svosve nemuromo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
madzimai erudzi rwechichangani kuchambuta mudunhu rechiredzi ari kuchema-chema kuti anofamba nzendo refu dzinosvika makiromita 60 kuenda kuchipatara kunobatsirwa kana vachida kusununguka vana. Asi vamwe vavo vanonzi vanopedzisira vasunungukira mudzimba sezvo chipatara chiri pachikombedzi Growth Point chiri kure. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakaita saamai Hlekile Charlotte vekuchambuta vanoti nekuda kwekureba kwemufambo madzimai machinji anopedzera obatsirwa munzira kana mudzimba dzavo uye vakurudzira hurumende kuti vavakire zvipatara munzvimbo dzavo.
Ndikutsigira zvakare chipatara chekuchambuta kuti tinokumbira kuti chivakwe nekukurumidza kuti madzimai akawanda nepamuviri ari kukanganisika zvikuru nenyaya yekuti zvipatara zviri kure. Dzimwe dzenguva mwana anenge asina kugara zvakanaka mudumbu patichatsvaga matransporti maambulensi haawanikwi nekukurumidza, saka vanhu vari kukanganisika zvikuru. Kumbirisa chaizvo kuti mutigadzirire.
Madzimai atara nestudio 7 anoti nzvimbo yavo iyo ine verudzi rushoma rwechichangani yakasarira kumashure zvekuti hakuna kumbovakwa chipatara kubva nyika ichiwana kuchitonga kuzere muna 1980. Chipatara chechikombedzi ndeche Free Methodist Church. Sezvo kuchipatara uku kuri kure vanhu vanotsvaga motokari, asi nekuimba kwemigwagwa vanozogumisira kufamba netsoka kana kuenda nezvikochikari zvemombe kana zvemadhongi. Amai mujaija igona kudzingwa vanoti kunze kwekusunungukira munzira mamwe madzimai anozopedzisira ave kurwara nemusana pamwe nekuzvimba makumbo nekufamba nzendo refu achienda kuchipatara.
Kuresa kwatekitika kwatingaita nenyaya yekuti mafambiro kana kuri usina chokufambisa
tsoka zvemadzimai anopedzisira
avo makumbo kana kuti musana, nekuti musana ndiwo vakabata muviri waamai. Nekuti kunenge kuri chinhambo chaicho kuti unogona kungobatsirwa muhodhi nekuti anenge asina chekufambisa.
Sangano rinorwira kodzero dzevagari vemumaruwa recommunity tolerance reconciliation and development trust kana kuti COTRAD rati hurumende iri kutyora kodzero dzeutano dzevanhu verudzi rwechichangani. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muCOTRAD vazivanai muzorodzi vati munhu wese ane kodzero yekuti awane chipatara asina kufamba rwendo rinopfuura makiromita 10 nekudara hurumende inofanira kugadzirisa dambudziko iri.
Mawadzi akawanda hamuna makliniks, vanhu vanenge vaisenzesa kliniki 1 mawadzi ari 5 kana kuti mawadzi ari 10 anenge aisenzesa kliniki 1. Saka tinoona isusu kodzero iyo zveutano inenge ichisarira kumashure kuvanhu akaita maminority groups akafanana nemachangani. Ndingati hurumende haisi kuprioritiza nyaya dzekuvandudza ingava education, kuvandudza health services, hamuna kana hospital hombe. Saka ipozvozvozvo zviri kuderedza utano nokuti vana vazhinji vanoguma vakuzvarirwa kuseri kwemagoni mudzimba.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remudzviti webinhu rechiredzi valove mochisema sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi munyori mukuru muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr Jephter Sakukwanya vati hurumende ine zvirongwa zvekuvakira vanhu zvipatara mudunhu rese remasvingo pasi pechirongwa chekuendesa masimba kuvanhu chedevolution.
That's very unfortunate. That's very sad and unfortunate. But Urumende is a mari through the devolution fund. But such issues I to attend to.
Vaendera mberi vachiti panyaya yezvebudiriro nekodzero dzevanhu hurumende yasarudzi inongeita mabasa ayo zvakaringana. Izvi zvatsinirwa nenhengo yeparamanje muchiredzi South vaKillian Gwanetsa vebato reZANU-PF vati hurumende iri kuvakira makirinika mumawadhi ega ega kugadzirisa dambudziko iri.
Hapana urongwa ukuru huri kuitika unobatanidza madevelopmental issues akafanana neiyoyo yamuutara yezveutano nezvedzidzo nezvemagetsi nezvekurima. Pane zvakawanda zviri kuitika. Hakuna wadhi iko zvino isina kliniki yezveutano.
Vagari vekuchiredzi mudzimo dzakaita seChambuta, Boli, Muhlanguleni, Mupapa neMaliphati havana zvipatara zvinoita kuti vafambe makiromita akawanda kuenda kuchikombedzi kana kudhorobha rechiredzi. Vanoti munguva yekunaya havakwanisi kuenda kuzvipatara sezvo dzisi dzakaita seChilonga dzisingayambukiki nekuti mazambuko akatorwa nemvura yemafashamu eCyclone Elene mugore ra2000 haana kugadzirwa. Vagari vane dambudziko remvura sezvo nzvimbo iyi isina zvibhorani zvakawanda uye hakunai mvura yakawanda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Botswana inoti gore rapera yakanunura vana vadiki vekuZimbabwe mazana maviri ane makumi mashanu vaishanda mumapurazi nemudzimba pavaishandiswa sevafudzi vezvifuyo pamwe nekurima kana kushanda mudzimba. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Dzimwe nyanzvi munyadzi zvoupfumi dzinoti nyaya yekuoma kwezvinhu munyadzi zvoupfumi yave kumanikidza kuti vamwe vabereki vamanikidze vana kusiyira chikoro panzira vachienda kunyika dzakapoteredza kunotsvaga mafuro manyoro kubotswana nesouth africa. Asi nokuda kwekuti mutemo wobvumidze vana vane makore ari pasi pegumi nemasere kushanda munyika idzi, Botswana yakanunura vamwe vavo ndokuvaudzosa kumusha gore rapera. Gurukota rehurumende munharaunda nebudiriro yekumaruwa mubotswana vakutla autwesi vataura izve pamusangano vaita nevarimi pamwe nevanopfuya mombe muguta refrancistown nhasi.
Zimbabwe munohatsira Botswana atile motropo ya Francistown.
Ndinokumbirisa kuti musashandisa vana vadiki mumapurazi menyu. Gore rakapera mapurisa edu akanonora vanhu vanobva kuZimbabwe mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kubva mukushandiswa kwevana. Hazvina kunaka kushandisa vana vadiki, zvinosvibisa zita renyika yedu.
Vati vokushandisa vana vadiki kuvambunyikidza zvinokanganisa utano nepfungwa dzavo. Vachitsinira mashoko avautwetsi, mutauriri wemapurisa mubotswana vadipe kumutube vanoti vamwe vevana ava vane makore ari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemashanu vakadzoswa kumusha, asi vamwe vanoramba vachidzokera kunyika iyi kuzotsvaga mabasa.
Mapurisa emubotswana akabatana nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Vakadzosera vana vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu kuZimbabwe mushure mekununurwa mukushandiswa kwevana. Vamwe vacho vana vane makore ari pasi pegumi.
Vamutube vanoti zvinoda kuti ruzhinji rwuite muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende kuburikidza nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuitira kuti vana vasabatwe senhapwa.
Chinhu chodiwa kuti tidzidzisane nekuyeuchidzana kuti kushandiswa kwevana kutyora mutemo wenyika nepasi rose sezvakatarwa nesangano reInternational Labour Organization.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevana uye vari gweta rakazvimirira muhabhoroni vatarisai mangezi vanoti Botswana yakasimbisa chibvumirano che 182 cheILO cheWest Forms of Child Labour Convention muna 2000 chinorambidza kushandiswa kwevana.
Apa mutemo zvaanzi ichiri nani, ichiri nani pane dzimwe nyika, ichiri nyanzvi ichiri kufollowa mutemo zviri nani. Pane dzimwe nyika dzemusouth africa dzakati chere bhitiboa Botswana andika ikazvibvu tikati ine population ichiri low kaibvuzaka population ichiri low kaizizi kukontrola zvinhu handiti temo yavo
mapanzi eUnited Nations anoti reInternational Labour Organization nereUNICEF anoti pasi rose vana mamiriyoni zana nemakumi matanhatu kana kuti 160 million vari kumanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru zvishanu nemazana mashanu nevatatu kana kuti 5503. Vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vabaiwa nhomba yeCovid-19 vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachigaro weAfrican Union vari mutungamiri wenyika yeSenegal vaMacky Sall vakurudzira Rwanda neDRC kuti dzitaurirane mushure mekunetsana kwenyika mbiri idzi. DRC iri kupomera Rwanda mhosva yekutsigira vakaipandukira vechikwata chinonzi M23, asi Rwanda iri kuramba kuti iri kutsigira vapanduki ava. nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichanetsa kupodza kunetsana uku kunyange zvinhu zvati tonhorei kumabudezuva kwedrc uko kwange kuine kurwisana kwakasimba pakati pehurumende nevapanduki vem23 DRC ichibatsirwa nemauto eUnited Nations anochengetedza runyararo inonzi yakarwisa vapanduki vainge voda kutora guta reGoma. Dare remuUkraine ratongera mamwe mauto emuRussia maviri kugara mujeri kwemakore gumi nerimwe nemwedzi mitanhatu mushure mekunge vawanikwa nemhosva yekukanda zvombo zvehondo munzvimbo dzinogara vanhu mudunhu reKharkiv. Mauto maviri aya akabvuma mhosva iyi. Ukraine iri kupomera mauto eRussia mhosva dzehondo nekuuraya vanhuwo zvavo, asi Russia iri kuramba kuti iri kuita izvi. Makaterera kustudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Masondo maviri adarika hurumende yakabvumidza vane mari dzavo dzekunze kutenga zvekudya nezvekushandisa mudzimba kubva kunze kwenyika vachipinza munyika zvisingabhadhare mutero kwemwedzi mitanhatu senzira yekuedza kudzikamisa mitengo yezvinhu iyo yanga ichiramba ichiita chamuramba muru. Ko pati pave neshanduko here yati yave kuonekwa kuti mitengo yadzikama?
Mutungamiri wesangano revezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDelford Mutashu vanoti pachiri papfupi kuti paonekwe shanduko inobatika.
Ndingati chiri nguva pfupi pakati pekuparurwa kwemutemo wacho nepatiri iye zvino kuti vagare vanyanyoona kuti mitengo yaterama, mitengo haisati yaterama. Uyewo chiri kuitika ndechekuti kune dzimwe nyikawo zvinhu zvagara zviri kungokwira kubudikidza nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine yatadzisa kufamba kwegorosi necrude oil. Saka mukatarisa inflation iri kukwirawo kune dzimwe nyika dzakatipoteredza, zvichizokonzerawo kuti zvinhu zvemunyika idzodzo mitengo yazvo inge isina kuterama. Saka kusaterama kwemitengo hakusi kuitika muZimbabwe chete.
Asi vamutasho vanoti vezvitoro zvidiki pamwe nevanhuwo zvavo ndo vari kunyanya kutora mukana uyu kupinza zvinhu zvakasiyana-siyana munyika zviri kubvumidzwa pasi pemutemo uyu.
Vari kunyanya kunotora zvinhu ndevezvitoro zvidiki zvichiri kusimukira, uyewo nevagari vamwe vakagara vachiita zvecross border zviyaizvi. Asi tinoona isusu kuti kunyange dai zvazvo zviri kuitika izvozvo, vemakambaniwo vemunomu vari kuenda mberi nekugadzira zvinhu zviri kuramba zvichingouyawo muzvitoro.
Mashoko ava Mutashu ekuti pachiri papfupi anotsinirwa neimwe nyanzvi kune zveupfumi vaLuxon Zembe, ava vanoti zvinotora nguva kuti vanhu vaunganidze mari dzekunze dzinodiwa. VaZembe vanotiwo zvinogona kutora nguva ingadarika mwedzi kuti pazoonekwa shanduko yemitengo yezvinhu.
Pari zvino izvi hapasati panyasa kuita shanduko. Tinotenda kuti hurumende yakaisa zvayo mutemo iwoyo wekuti vanhu vane mari dzavo vaunze zviro zvinodikanwa nevanhu, zvikuru sazvinyaya zvekudya nedambudziko renzara ratakatarisa. Saka tinongoimba nekudavira kuti zvichange zvakuya nekuti zvinombotitorei.
Izvi zvinotsinirwa zvakare neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera.
Handisati ndaona kuti pane shanduko nekuti mitengo ichingori kukwira, mitengo yezvinhu haisati yanyatsa kudzika. Saka maonero angu ndekuti hapana shanduko yati yaitika kubudikidza nemutemo wakauya.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti shanduko yavepo yave kuoneka ndeyekuti zvinhu zvinobva kunze zvawanda zvikuru pamusika mutema.
Kubva mukubiswa kwemadhuti pamabasic commodities hongu, taona shanduko pakuti zvinhu zvakuwanikwa zvakati wandei, especially pa black market apo zviri kutengeswa nemaus dollar. Saka kubviswa kwemadhuti kwakanyanya kubatsira especially wanoita zvemacross border wanangu wacho oda zinu wachipinza wachizotenge soo pamisika mtema pa black market nema United States dollars. Saka wongu ndok shanduko yandikati ya tatutaona iyoyo.
Saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei? Vazembe vanoti kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, hurumende inofanirwa kusiyana netsika yayo yekuita zanondega yoita muonera pamwe chuma chemuzukuru nevamwe.
Vatungamiriri vedu dai vanga vaziva kuti zvekungochinja chinja mitemo vasingagari pasi nekutaurirana nevana veZimbabwe neuruzhinji rweZimbabwe nevemabhizimisi zvinovhiringidza mafambiro eupfumi hwenyika.
Matanhoso aya ari kutorwa apo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvichienzaniswa nedhora rekuamerica. Nhasi dhora rekuamerica ranga richitengwa nemadhora emunyika 440 pamusika mutema. Kuchitiwo pamusika webhanga guru renyika Reserve Bank Foreign Auction Floor, dhora rekuamerica richitengwa nemadhora emunyika 300 kana kuti $1 to $308 Zimbabwe dollars. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevemabhizimusi vanoti danho rehurumende iri rinogona kukanganisa vemakambani emunyika sezvo vachizoshayiwa kwekutengesa zvigadzirwa zvavo. Hurumende inoti danho rayakatora rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu munyika rakanangana nekuzadzisa chibvumirano chainove nhengo cheAfrica Continental Free Trade Area, icho chinobvumidza kutengeserana kwakasununguka kwenyika dzemuAfrica. Vamwe vanoongorora zveupfumi munyika vanoti kunze kwekunge hurumende yakwanisa kudzikamisa inflation, mitengo yezvinhu icharamba ichikwira, izvo zvichaita kuti matano ose airi kutora ashaye basa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Chirongwa chedu chedi connection chatinotaura nevechidiki, tine hurukuro nevechidiki kubva kumapato akasiyana siyana nenyaya dzemirizhonga zvichitevera kurohwa kunonzi kwakaitwa vamwe vechidiki vebato reCCC nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabata shika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutongi wedare reparamende vachandiregerera. Mutongi wedare repamusoro. Regai tishike kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.